Bomira zo ntoma tome. Bomira ntoma tome. Where is your life yak? Bomira zo ntoma tome.
Hey. Ah, wefu wodi charo and the pressure takani easy. Takani easy. Bibi yao yanu kwitsa. Vaitara makuwa vari kuseri takano zvinyi. Takavunza vakano zvima. Team ino defender ina musi vakajiwa. Adini nawe ndana basi zvaunofila. Gara uri pa loki kana usina zvaunoziva. Taupinda full force, tesa top gear. Hausi mwari haunga judge. Hauna mari haunga ganzi. Hauza mai wa Jesu, hausi Maria musande. Hauna ubereka Jesu, hausi Maria musande. Maria, wakuya ku DM undibvunza bling session. Zungwari badare harina muswa raita payback. Zvamatara takatozvinzwa, you got take back. Ndanga ndimuri mboko ndiri murugazi. Way back, waifunga kuti charo wani pressure takano easy. Bibi yao yanu kwitsa. Vaitara makuwa vari kuseri takano zvinzwa. Takavunza vakano zvima. Team ino defender ina musi vakajiwa. Adini nawe ndana basi zvaunofila. Gara uri pa loki kana usina zvaunoziva. Taupinda full force, tesa top gear.
Vaipetera papiko yangu iri va easy. Kana usina mhosva uri kutizei. Ndoda ti yangu isina ma teabag. Zvamuri kuswera pa IG uri kudzizei. Kana hasora kuraramba ita next aid. Muchazvimba boys, fambai mune first aid. Handisi munyowa ndakatanga kudabura nine 8 years. Benjamin hauna license kuda benzi. Kana uri mbavha make sure utaubatwe. Mwana wese anoketa jini black ari washwe. Hazvisi kupera bro, nine beef nema ancestor. Tripa jongwe taka zemberwa neteke.
Waifunga kuti charo wani pressure takano easy. Bibi yao yanu kwitsa. Vaitara makuwa vari kuseri takano zvinzwa. Takavunza vakano zvima. Team ino defender ina musi vakajiwa. Adini nawe ndana basi zvaunofila. Gara uri pa loki kana usina zvaunoziva. Taupinda full force, tesa top gear.